varwere vari kuchipatara sekutaura kwatiri kuita uko kwavari kwavari vachirutarisira kuti vari kurikavha vari kuchipatara varwere pari zvino.
Tiri kuziva kuti varwere ava vari kuongororwa nana chiremba. Ko, vari kuonawo here mukana wecounseling services sevanhu vari kuti vakatotwa?
Zvese izvozvo zvinhu zvakarongwa kuti vakwanise kuwana maservices ese angavabatsira. Sekutaura kwamaita kumarei kuti kutariswa nemachiremba, kutariswa nevanobata apo neapo, vanotarisa pfungwa, vanotarisa zvakawanda wanda. Tirikutarisa kuti machiremba akasiyana ane specialist dzakasiyana vanobata-bata zvakasiyana vari kuisa njere dzavo nepfungwa dzavo nekubata kwavo kwakawanda mukubatsira vanasikana iwavo.
Tiri kunzwazve kuti panenge pari kuita makakatanwa here pakati pemapurisa nenyaya yekuti vasikana ava vange vachinoongororwa nevanhu vecounseling services.
Zvinhu zvatinoziva kuti zvingangonetsa zvinogara zvichinetsa mukushanda kwedu munyika yedu yeZimbabwe, kuti vamwe vanogonda pfungwa dzinopokana, asi tinodavira kuti zvichafamba zvakanaka.
Pane matanho here ari kutorwa nesangano renyu rinomirira magweta anorwira kodzero dzevanhu panyaya yakatarisana nevasikana vatatu ava?
Sezviri kuziva nyika kuti muzvare Rosalind Dlanzi mazuva apfurayo wakanyora tsamba kune mukuru wemapurisa vagodi Matanga uyezve kuna minister wehome affairs wachinyunyuta wachichema-chema zvikuru nekuvhiringwa kwakaitwa vasikana iwawa. Takamirira mhinduro kubva kune gwaro rakaendeswa namuzvare Rosalind Dlanzi vachichema-chema nekubatwa kwavakaitwa kana kuti kuchurwa kwekodzero dzavo, waichema zvikuru munyaya dzedhiginiti kusabatwa zvakanaka kwavakaitwa. Saka takamirira mhinduro ichabva kumapurisa kuti zvakaitirwei zvavakavaita.
Ko, iwo utano hwavo vari muchipatara kudai ku Zimbabwe ine unyanzvi here hwokunyatsokwanisa kunge ichibatsira madzimai matatu aya?
Pari zvino tichambopa mukana kune vakomana nevasikana vedu machiremba ari kuita basa rakanaka chose, basa guru chose. Ndiwo vachazotiudza machiremba edu kana vaita assessment yavo kuti waguma papi, pasara zvakadii zvinga zvinofanirwa kuitwa.
Muri neshamwari dzevarwere vatatu ava dziri kuwana here mukana wokunovaona pasina kumbunyikidzwa kana kunetswa nemapurisa?
Tinodavira kuti vane mukana iwo, asi sezvamunoziva mukatarisa mukoma Henry Chimbiri wanova baba waCecily anovawo zvakare mutepe wenhau sezvamakaita mukoma Rei neni vari kunyunyuta tanga tinawo nhasi kudare kumbare kunyaya mukoma Frank Chikori nenyaya yamukoma Samuel Takavira vari kunyunyutawo nekungo futi apo neapo kuwanika kuvamwe vanhu vasinganzwisisiki panzvimbo yekupakitan hospital.